Yeah, yeah, yeah. Tell him say tipsy, my bandit. Kana ukazifunga, ukatamisa mumoyo zino kujunga. Neringwa ya masuba vajakusuwa, wakufushira pasi watova mukuba, wava uruwa. Vajakanga kumanya manya wafu, vajiji vaisha ikapa waisafu. Asinguva ye kurara mava ilafa, asikuseri kwenya ya chote seti chafa. Aivane moyo wakanaka, voti aiva munu wevanu. Aivane moyo wakanaka, apa vaive vakakurimira mukanu. Vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo. Mwari wangu dai manzwa kuchema kwavo. Vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo. Mwari wangu dai manzwa kuchema kwavo. Munhu mutema ane kamwe kakuomba moyo so. Zvimwe zvacho hazvinzwisisike so. Anogona kukubaya nemashoko, asi pamariro anobata maoko. Hakuna munhu ari perfect, munhu wese mulife anoita mamistakes. Saka let's show one love, tisazoita regret kana mumwe wedaita left. Aibata mabasa akanaka uyu, aiva neruoko rinopa uyu, aiva nemoyo wakanaka uyu. Ndimi henyu makunye paparufu. Why mujidai so? Mwari wangu ndachema. Munhu mutema asinaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo. Mwari wangu dai manzwa kuchema kwavo. Vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo. Mwari wangu dai manzwa kuchema kwavo. Kana ukazvifunga, ukatsamisa mumoyo zvino kujunga. Nerimwe remazuva vachakusuwa, vakufushira pasi watova muguva, wava uruwa. Vachatanga kumhanya manya wafu, vazhinji vaishayika pawaisafa. Asi nguva yekurarama vailafa, asi kuseri kwenyaya yacho tese tichafa. Aiva nemoyo wakanaka, voti aiva munhu wevanhu. Aiva nemoyo wakanaka, apa vaive vakakurimira mukanu. Vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo. Mwari wangu dai manzwa kuchema kwavo. Vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo. Mwari wangu dai manzwa kuchema kwavo. Vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo, vakanaka ndovanoenda zvavo. Mwari wangu dai manzwa kuchema kwavo. Vakanaka ndovanoenda zvavo.